manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu mbudzi 1 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inda ijayo wakaura iwe vamunanga vanotamba chichechichi vapoko hatisati tazumari pfungwa dzavo panyaya.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanoda kuti mutongo werufu udzoke kuranga vanoponda nevanobata chibharo. VaMugabe vanga vachiviga gamba renyika vaDon Muvhuti kumarinda eHerozi eka muHarare.
Dora redu rekutanga tinaro ndakambotaura kare kuti rakauya nemakisi pakangouya maVR kichedu. Dora rekutanga ratoti consolidation sefu rakatouya ratohovepo.
Zvachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanotaura neStudio 7 nezvekuchengetwa kuri kuitwa mazita evanhu vanenge vanyoresa kuvhota. Vanhu vasere vanourayiwa muNew York nemunhu anofungidzirwa kuti anopfurikidza mwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanhu vanobatwa nemhosva dzekuponda vanofanira kutongerwa rufu kunyange hazvo muine kusawirirana muhurumende yavo panyaya iyi. VaMugabe vataura mashoko aya pakuradzikwa kwegamba renyika vaDon Muvhuti pamarinda anoradzikwa magamba enyika paHerozi eka nhasi.
Vashora pakuratidzwa kwaMuvhuti paHerozi eka nhasi vaMugabe vati kunyange hazvo paine muonero wakasiyana panyaya yekutongera vanhu rufu. Ivo vanoda kuti vanhu vanenge vabatwa nemhosva yekuponda vatongerwe rufu. Mumwe wavatevedzeri vavo vaEmerson Mnangagwa avo vakapona neburi retsono kuti vagurwe musoro paitongwa nehurumende yevachena sezvo vaive nemakore ari pasi pemakumi maviri nerimwe chete mushure mekunge vabatwa nemhosva yekukuvadza zvivakwa zvehurumende yavapo panguva iyi. Vakabuda pachena kuti havatsigire kuti vanhu vatongerwe rufu. Asi vaMugabe vati nyaya dzekupondwa kwevanhu munyika dzavari kutururwa nemukuru wemapurisa munyika vaAugustin Chihuri zuva nezuva dzanyanyisa kuwanda. Nekuda kwezviri kuitika izvi vaMugabe vati veruzhinji avo vafanira kuzoshamisika kana mutemo wekutongera vanhu rufu wave kubata munhu wese.
Inda ijayo wakaura iwe vamunanga vanotamba chichechichi vapoko hatisati tazumari pfungwa dzavo panyaya. Saka ainda kufunga kuti kwete let's restore the death penalty. Vanhu chionai vari kutamba nerufu kuuraya vamwe kundo zvatakarugira tiri kuviga donasa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti bato rezano PF rinogona kuchinja bombero remutemo chero ipi nguva kuitira kuti chero ani zvake atongerwe rufu kana achinge abatwa nemhosva yekuponda sezvo rine nhengo dzakawanda muparamende. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga vanoti zvekutongera vanhu rufu hazvina chazvinobatsira mukudzikisa nyaya dzekupondana.
Zvakaoneka kuti hapana zvinobatsira. Saka parizvino 19 nyika 19 muAfrica hadzichatotongeri rufu, sakati hadzichaurayi vanhu kana dzavabata nemhosva. Zimbabwe, Botswana, Somalia, Sudan, ndozi nyika dzimwe shoma shoma dzichikutaura rufu.
Zvichakadaro, vamugabe vasora veruzhinji vanosiya mari dzemupiro kumaprofita, vachiti maprofita mazhinji ave nhema. Ataura akamirira mhuri yemushakabvu, vasame otendai muvhuti, vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Kuri musiyamwa wamuri mufe mukono, mafamba rwendo rwenyu, masvika pamakatarirwa naMwari kuti musvike, maakusangana nemamwe magamba ari pano, tinozvazve kuti mumweya muri kusangana nevamwe ana musiyamwa vakatungamira kumberi kwenyu. Tinoti pane ino nguva, fambai zvakanaka musiyamwa, tatenda.
Mushakabvu, uyo anga asikazivikanwe zvakanyanya neveruzhinji, anonzi akashanda zvakaomarara ari kunze kwenyika munguva yehondo, achitsvagira varwi vehondo rubatsiro rwemari, chikafu nezvimwe zvakadaro. Hondo yapera, vamubvuti vakazove nhengo yebhodhi rekambani inodhinda mapepanhau ehurumende Resim Papers, uye vanga vari nhengo yezanu PF National Consultative Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Kiripasi.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amaerita makarau vanoti vakagadzirira zvizere kuti mazita evanhu vari kunyoresa kuvhota achengetedzwe. Mapata anopikisa pamwe nesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vanga vachiti ZEC inofanira kunyatsobuda pachena nezvedura iri kuti pasaite mutauro. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai makarau.
Sekutaura kwandakamboita, isu tine mishina wakauya pamwe chete nemakidzi ayo wakabva kuLaxton. Iri ndodura rekutanga rinosvikira zvinhu zvese zvinenge zvichibva kuvanhu vari kunyoresa vari mumaruwa. Imomo ndomazvino mandikati mazvinoitwa yatinoti consolidation pachirungu, pazvinounganidzwa pamwe chete zvozopfuura pamushina uya wandakambotaura unonzi weAFIS, automated fingerprint identification system. Apo pazvinenge zvaakupepetwa zvinokuona kuti aya mazita abva mudura rekutanga iri mazita evanhu vakangonyoresa kamwe chete here, pane vakanyoresa kairi here kana katatu, vachibva vapepetwa vakanyoreswa kairi katatu vachiiswa kurutivi. Zvozoenda izvo museva yavichazogara imomo vatichachengetera voters roll yedu. Ndo mafambisirwo achaita data redu kubva kwarinoitwa mumaruwa kusvikira tazogadzira voters roll.
Saka kutaura iko zvino muri kuchengetera papi? Maane mishina yese here yamataurai?
Wongu mshina wakutanga dora redu wakutanga tinaru ndakambotaura kari kuti vakauya nema kit pakango ya ma DVR kichedu dora wakutanga ratoti consolidation server pakatuwea rito ili rato uwepo.
Saka chasara chindeze runyoro rwema wako kana watima fingerprints yeti?
Chasara ndeo chie chino zuhudi chandati asi chie chino charisa kuti munu yaka nyeresa kaire ereka na katatu. Icho chapichasu chandisa muna December chapeza kuungani za jesesu negezo wapwa kumaruo ndeo chasara chete ichocho.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunari muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, chirongwa chekunyoresa kuvhota chinopinda muchikamu chepiri mudunhu reMashonaland and West, dambudziko rekuwana gwaro rokupupura panogara munhu kana kuti proof of residence richineta zvakanyanya. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekuwana gwaro repanogara munhu iro rinodiwa pakunyoresa kuvhota riri kuramba richitemesa vakawanda musoro, izvo zvave kuita kuti vamwe vanhu varamwe kunyoresa kuvhota vachiti zviri kuvatorera mari nenguva. Asi veZimbabwe Electoral Commission vanoti pane magwaro akawanda anokwanisa kushandiswa anosanganisira gwaro rinonyorwa nemuridzi wepanogara munhu, gwaro rakanyorwa nakanzura wenzvimbo kana sabhuku kana mukuru wepachikoro chiri munharaunda. Vanhu vanogonawo kushandisa tsamba dzekumabhangi, tsamba dzakanyorwa nevezvitoro zvinopa chikwereti zvakaita seEdgars OK nezvimwewo. Tsamba dzakanyorwa nehama neshamwari dzikadhindwa nekambani inofambisa matsamba yepost office zvinokwanisa kushandiswa mukunyoresa kuvhota. Asi vanhu vakawanda vari kutadza kunyoresa nekushaya magwaro aya. Zeki yakaisa chikumbiro kubazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kuti vashandi vayo vapiwe masimba ekutoresa vanhu mhiko. Gurukota rebazi iri vaObert Mpofu vakaudza Studio 7 kuti vachaita izvi kuburikidza negwaro rehurumende kana kuti Government Gazette. Mumwe mugaro wemuchinhoi valandinoti Mavhima vanoti Zeki inofanirwa kusiya magwaro akanyorwa panzvimbo dziri kunyoreswa kuti zvive nyore kune vanhu vanenge vauya vasina magwaro aya.
Nyaya iri kunyanzwa kuti maRV9 forms avo ari kunzi anono komishinwa somewhere. Saka then munhu ukasvika kuti uzowana effort yekutora mari kuti uende nayo kutown. Unosvika kudhindisa kumapurisa wodzoka, then vanhu vanoora mwoyo bva vasi. Sasi tiri kuti commissioner should be there kuti pogara pane mapepa akakomishinwa.
Matambudziko emichina yechizvino zvino anonzi ari kuwedzerawo sezvo mimwe michina iyi iri kuburitsa gwaro rimwe chete rinoratidza kuti munhu anyoresa pane kuburitsa maviri. Kunyange hazvo Zeki iri kukurudzira vanhu vose vasvika makore gumi nemasere kuti vanyorese kuvhota, chiri kushamisa vakawanda ndechekuti mapurisa ose haasi kunyoresa vachiti vakanzi vambomira kunyoresa kuvhota nevakuru vavo. Mumwe mupurisa asina kuda kudomwa nezita anoti mapurisa ose akamiswa kunyoresa kuvhota vachinzi vachazotaurirwa zvekuita nevakuru vavo.
Dambudziko richiitika mari raitika mangero kunyokazi zvemi kuti tikona kukuti register inesati and munoregista pa one place imimi munozodistribute mapolin stations akasiyana saka tichazokudzai zvamuchaita.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa amai Kelly Ticharamba sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mune imwewo nyaya, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rashora zvikuru Ishe Fortune Charumbira, vanove mukuru wemadzishe, nemashoko avo kumusangano wemadzishe weNational Conference of Chiefs kuulawayo nemusi wechishanu, ekuti madzishe anotsigira bato rezano PF nemutungamiri waro Robert Mugabe. Magweta aya ati uku kutyora bumbiro remutemo rinoti madzishe asapindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo achizoguma oshungurudza vamwe vasingawirirane nepfungwa dzavo. Dare repamusoro reHigh Court rakatara mutongo wekuti vaimbo vameya weGweru vaHamutendi Kombai nevaive mutevedzeri wavo vaKenneth Stole vadzoke pabasa. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Magweta ange achimirira vaviri ava audza Studio 7 kuti vakatambira mutongo uyu nezuro. Rimwe remagweta aya vaiso Mandipa vati vari kufara zvikuru nemutongo uyu vachiti unoburitsa pachena kuti vaviri ava vaive vasina mhosva zvisinei nemutongo waive wapiwa netribunal yaive yasarudzwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere. Vamandipa vati mutongo uyu unoreva kuti vaviri ava vave kudzokera pakuve makanzura uye vanofanirwa kupiwa mari dzavo dzose dzavaifanirwa kupiwa vari pabasa.
Saka tinonzwa kufara zvisingaiti nenyaya yejudgment iyoyi nekuti zvinoratidza zvazvo kuti mutemo ndiwo wakashandisiwa ipapo. Tichinzwira mutongo wacho wajudge Matonzi unotanga uchiti mutongo weindependent tribunal yakagarira makanzura uyu waiswa parutivi wote ira zveuchiti kubatwa nemhosva pakaitwa Hamutendi Kombai nemamwe makanzilasi kwasendekwa futi parutivi.
Munanya mavhuvhu wegore rapera vakasvikuere vaive vamisa basa makanzura ose gumi nemasere kusanganisira vaKombai navaStole ndokuzovadzinga zvachose muna kurume wegore rino vachivapomera mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pamwe neuori. vaKombai navaStole nemamwe makanzura gumi vaive vakwira kudare vachipikisa kumiswa basa kwavo uku. Mamwe makanzura gumi akadzorwa pabasa muna kurume gore rino asi vaviri ava vange vachakamiswa basa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakasukuere kana kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Asi vaDidmas Tewa vanove mudzidzisi wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu kana kuti Conflict Management and Development Studies neZimbabwe Open University variwo mugari wemugweru vanoti nyaya yekudzingwa kwemakanzura yakadzorera kumashure zvikuru nyaya yebudiriro muguta reGweru. Bato rinopikisa reMDCT rinogara richichema-chema kuti gurukota rezvematunhu rinopindira munyaya dzemafambisirwo emabasa mumakanzuro emumaguta nemadhorobha ari munyika. Ndaka mirira Studio 7 mbulawayo ndini Taurai Shava.
Vanhu vasere vakaurayiwa vamwe gumi nevatatu vakakuvara mushure mekunge mumwe murume anofungidzirwa kuti anotsigira vanopfurikidza mwero veIslamic State kana kuti ISIS avadhuma nemotokari muguta reNew York muno muAmerica. Anofungidzirwa kuti anopfurikidza mwero uyu Saifulo Saipov ane makore makumi maviri nemapfumbamwe kuberekwa, ari mugari wemuAmerica akabva kunyika yeUzbekistan uye akachaira motokari yake mumugwagwa wevanofamba nemabhasikoro. Pane vanhu vakashaya, pane vashanyi vashanu kubva kuArgentina, mumwe wekuBelgium uye vaviri vemuAmerica. Saipov akazopfurwa mudumbu nemumwe mupurisa uye anonzi ari kupa humbo kumapurisa pari zvino. Mapurisa anoti akawana tsamba mumotokari make iyo akanyora achiti anotsigira ISIS. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vati vanoda kuferefeta zvakasimba vanhu vanouya kuzogara muAmerica vachibva kune dzimwe nyika. Hapana anoziva kuti pane vakakuvara pane chezvarwa cheZimbabwe here, sezvo mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata mufundisi Peter Tembo, mugari wekuNew York vari chizvarwa cheZimbabwe.
Inini ndinogara padyo padyo nepazvakaitikira zvakaitika muzoro muNew York. Zvinhu zvakadari izvi kuti nyatsonzwa kuti munhu uyu akapindwa nei maringa nekuvavadaita nhasi uno vachiferefeta vanoferefeta vativo akanga ari munhu anotendera nechitenderano cheISIS.
Pane wekuZimbabwe wamunozivawo here akapindawo mumatambudziko aya?
No, pane zvino hapana wandanzwa. Hapana wandanzwa asi isi tinongogarawo munharaunda imomo mazvakaitikira.
Mapurisa pane zvaari kutaura here kuvanhu vakaita semi vanogara munzvimbo yakaitikira njodzi iyi?
Mapurisa kazhinji kana vachitora nhau dzakadari vanenge vachingokurudzira vanhu kuti vasaite tsika dzekuteedzera nekumanyisana nenyaya yechitendero cheideology ISIS, vachingopawo zvakare kuti utano hwedu huri muvanhu, kuti kana maona zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka manyai kumapurisa.
Pari zvino munokwanisa henyu here kufamba makasununguka?
Kazhinji vanhu vemunhu vari resilient, vari resilient panyaya yekunge vachiona kuti kana paitika tsaona dzakadai hadzifaniri kuti dzidzokorodzwe zvakare. Saka vanhu vari kufamba zvinomo.
Hurumende yemuAmerica inoti murume uyu akauya kuno zviri pamutemo asi akauya oita zvinhu zvakadari. Naizvozvo vanoti mitemo yokupinda kwevanhu muno inofanira kusungwa zvakanyanya. Munoti chinyi nazvo?
Inini handitenderani nazvo nekuti nyaya yakaitika iyi haisi nyaya yekuya nezvakanaka kana kutibisa kuya zvakanaka. Inyaya yeideology yechitendero chinouya nemafungiro emunhu, not nekuti wakauya nemutoo wakaita sei.
Vanga vari mufundisi Peter Tembo vari parunhare muNew York natanonoka wande weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sachigaro wekomiti yedare reSenate inoona nezvekusora muAmerica vaRichard Burr vari kuyambira zvisvarwa zveAmerica pamwe nemasangano enhau kuti vasaedze kurerutsa nyaya ine chekuita nekuedza kweRussia kupindira musarudzo dzegore rapera semunongedzo wekuti vekunze vakabatsira mukusarudzwa kwemutungamiri weAmerica. Mapurisa enyika yeTunisia nhasi asunga anofungidzirwa kuti murwisi wechitendero cheIslam akabaya mapurisa maviri pamberi pedare reparamende muguta reTunis. Bazi rezvemukati menyika rinoti murwisi uyu aizivikanwa nehurumende uye mushure mekubaya mapurisa aya akati anoona sekunge mapurisa vadzvanyiriri. Vanhu vazhinji vanotambira mari dzavo kumabhanga emunyika vari kunyunyuta nekutadza kutora mari dzavo izvo zvavakupa kuti vamwe vana vakundikane kuenda kuchikoro sezvo vanenge vasina mari dzekufambisa. Kere Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe shirikadzi amai Mesi Chinganga avo vanotambira mupenjeni yemurume wavo kubhanga Rebank ABC vanoti havasi kukwanisa kutora mari iyi. Amai Chinganga vanoti mwana wavo uyo anokwira mabhazi maviri kuenda kuchikoro ava kutadza kuenda kuchikoro nekushaya mari.
Ini kesi yandinetsa especially nemwana wechikoro uyo akunyorera maexams uyo anokwira 2 buses every day. Ndatambudzika nenyaya yekesi nekuti anenge achida bus fare anobva kuno 5 rand kumukwena mufa kose 5 rand kudzoka 5 rand kuuya kunokumba 5 rand dzimunguva madhora kana amanheru apa anenge achida mari yete yekudya ikoko hanzi kuzombokwanisa kuafoda mari yeche kuti ndombe mari.
Mumwe musikana anoshanda kufaifa Avenue Shopping Center muHarare, Muzvare Ashley Simbarashe, vanoti vave nemwedzi mitatu vasina kutambira mari yavo inosvikira kuStandard Bank. Asi vanoti dambudziko ravanaro nderekuti havasi kukwanisa kubhadhara mushandi wavo wekumba sezvo vasina mari.
Nyaya yekushaikwa kwemari yatonetsa because nyango 50 cents chaiyo chaiyo kuti ukwire kombi unotoishaya. Vanhu ari kutengesa mari pamabig market but mapesentage acho haasitomboita unopedzera usisina kana mari. Toshaya kana zano rekuti wozvifambisa sei especially panyaya dzekuti unokwira mukombi yekukwira makombi.
Imwe shirikadzi amai Auxilia Mudhonga vanoti havachaziva zvokuita nokuti naivowo havasi kukwanisa kutora mari kubhanga kana kumueco cash.
Zvo zvakaoma kurarama kwacho kuti mari aisina kubhenga o hapana kuti mari aisina kutengesa mari aisina ma 65% 65% aisina kuti uzoigona mari aisina kuti uzvigona uzvigoni vana izvo vari kurobva chikoro vanokosa mari yetransport kusichirikadzi hauchaziva kuti utorarama sei tiri kutambura.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramabhanga panyaya iyi. Kushaikwa kwemari mumabhanga kwava kupa vakawanda kuti vafunge kuti nyika yave kudzokera mugore 2007 ne2008 apo zvitoro zvakasara zvine mvura chete yaitengeswa nenyaya yekushaikwa kwemadhora ekuAmerica. Ndakakamirira Studio 7 kuHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chezvarwa cheZimbabwe chiri kukwikwidza musarudzo dzameya weguta reAllentown mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vaSolomon Tembo vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo dziri kuitwa musi wa7 mbudzi. VaTembo avagara muno muAmerica kwemakore anodarika makumi maviri vari kukwikwidzana navaEd Polosky vanove meya pari zvino vari vebato reDemocratic Party, vaJohn Richard Ingram vakazvimirira navaNat Hyman vebato reRepublican Party. Mumwe ari kukwikwidza musarudzo idzi ndavaRay O'Connell vanove vebato reDemocratic Party asi zita ravo richange risiri pamagwaro ekuvhotera zvichireva kuti vanenge vachida kuvavhotera vanoita zvekunyora zita ravo pagwaro rekuvhotera musi wekuvhota kana kuti write-in candidate. VaTembo vane makore makumi mashanu nemana ekuberekwa vanoti zvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo pari zvino ndezvekushaya mari inovakwanira mukutsvaga rutsigiro asi vachiti kunyange zvakadaro urongwa hwavo huri kufamba sezvavanotarisira. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika taita hurukuro navaTembo kuti tinzwe nezvegadziriro yavo.
Zviri kufamba Zimbabwe kamodzi vatoti zvinofaya zviri kufaya kuno. Since takambotaura nemipaya tiri vanhu vakaunganidza tumari totakaunganidza itoto tikaita maflyers takaita mayard signs avanonyanya kushandisa kunoku tichidaro futi tiri kuita door to door. We've been doing here yatinoti door to door for the past maybe 25 days now. Saka tiri kurova mativi ese north south east west tichienda door to door. Ndine mavolunteers handinawo. Allentown yakakura zvekuti handingakwanisa hangu kuva ndirequesti. Saka ndine mavolunteers vanoendawo vari vega vachinotaurawo nevanhu. Ndakaita team ye about 14 people vandakapa mabusiness card and then ndine strategist wangu anonzi Francis Mawindi ndiye ari pamberi pecampaign ndiye wandichitaura naye tichistrategiza zvinhu zvese. But to be honest with you zviri kufamba ini tiri kuwana response yakawanda chaizvo kune vanhu vari kuti izvo vachativhotera.
Ndezvipi zvamungandinongedza kuti zviri kukanganisa iwo mugadziro wenyu?
Chikuru chandaida chaizvo zvandaida kuti ndiite ndechekuisawo mabillboards kana matatu kana maviri Marlin Town awe vaninga achione kuone vanhu vanenge vachipinda Marlin Town vachiti driver munongozo wa billboard zvinenge zvachidza rakakura ndochinzi chatakango tadza chete kuisa because mari dzacho dzinodiwa dzakati wandei hatina kukwanisa kureza mari yakati o saka ndochingave icho chakandikanganisa chete but zvimwe zvese zviri on place zvimwe zvese zviri pa ground saka that's the only main thing otherwise everything else is positive
asi munoona muine mukana wakakura zvakadi wekubudirira musarudzo idzodzi
kuina tinofanira kuina I think kubudirira chabudirira because chekutaura kwandiri kuita door to door yatiri kuita tiri kuwana response yakawanda and vanhu vari kunyatso promisa kuti vachamuka and hakusati kwamboitika vhoti yakadai so vanhu vakawanda havadi kuvhota but this time since vari kuona kuti pane munhu weganda ravo mublack achikwikidzana nevarungwa I'm the first one kukwikidzana paumeya muno muunited states as a whole especially munhu wekuafrica ndindatanga kuzviita saka pane interest yakawanda kune vanhu even kuvarungu chaiko kana kuma Spanish kana kuvedu vanhu vechitema vari kunyatsonakidzwa nazvo and vari kunyatsokuona kuti hapano zviri kufamba I think ndichawina so far ndakambonzi nemorning call ndandiripa 60% chances yekuwina saka tiri kutarisira kuti tichawina musi weTuesday
takaona mumwe wevamuri kukwikidzana naye musarudzo idzodzi anove meya pari zvinova Ed Polosky vachitsigirwa nemasangano evashandi mungaona izvi zvine zvazvinokukanganisa iwe here
izvo hazvina because masangano acho iwayo amuri kutaura amwe acho haasi muno masangano ari kungena munyujezi samweke and vanhu vasingakwanisi kuvhota vanongove nevanhu vanongoitawo business muno muarlin town saka ndo vakavapawo mari actually makaona kuti vakavapa mari dzakawanda zvekuti vakwanise kuhurana kampeni yavo and handifungi kuti zvinhu zvingatikwanganise because kana muchiverenga manewspaper ivo Ed Polosky vacho vane 54 indictments dzavari kurun against ne FBI saka vane mhosva idzo dzavakatarisana nadzo dzavari kuramba kuti havana kuita but the only thing ndezvekuti dziri kuuya after election saka vari kuti ndomborana election ndohwina kana ndahwina tozoenda kumhosva saka handifungi kuti ndiri kutya zvakanyanya kuti vangandikonde ndiri kutotarisira kuvakonda ini
vanga vari chizvarwa chezimbabwe vasolomon tembo vari kukwikwidza sameya weguta reallen town mupennsylvania muno muamerica vari parunhare kwakare kupennsylvania nestudio 7
Gungano rinoitwa muGhana nevarimi gore rega rega rine mukurumbira wokusanganisa varimi, vatengi, vakuru vehurumende, vanogadzira zvinhu, vanoita zvebudiriro nevanoita zvemari. Kutanga kwemwedzi uno, bazi reUnited States Agency for International Development richishanda nebazi rehurumende yeAmerica reFeed the Future Initiative pamwe chete neAgrihouse Foundation rakaronga gungano rokuvaka hukama hunobva mugoho ra2017 rechibage, mupunga nenyemba. Vakange varipo vanosanganisira mutevedzeri wegurukota rezvekurima nezvekudya Dr. Sagre Babangi, gurukota rinoona nezvematunhu okumaodza nyemba kwenyika Salif Said, uye vanotungamira bazi rezvekurima muUSAID muGhana Muzvare Gina Tajikman. Gungano iri rakaunza pamwe chete vemabhizimisi ezvekurima muGhana vanopfuura chiuru kuti vagova nemazano nekudzidza pamusoro penzira itsva dzekurima. Muzvare Tajikman vakati muGhana chirongwa cheFeed the Future chinoda kuwedzera mikana yezvemari nokusimudzira goho. Vakatizve vanhu vanopfuura makumi masere nemakumi mashanu vakashandisa nzira tsva dziri nani vachirima munzvimbo dzinoita mahekita zviuru makumi masere nezviviri. Muzvare Tajikman vakati kushandisa nzira itsva nokudzidziswa kushandisa nokutengesa ndiko kwakaita kuti varimi vatengese zvirimwa zvinopfuura 120 emamiriyoni emadhora mugoho ra2016. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum, apo tiri kutarisa nezvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuenda kunokwikwidza musarudzo dzemunyika kumusha. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vokurudzira kudzoswa kwemutongo werufu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamwe na Praxidus Jeremiah.
Soko isikati